Kunyange hazvo vamira pamberi pekomiti iyi, vampofu vati havasi kuzofawa paumbo kukomiti iyi kana vamuliswa varivo sachigaro wayo. Pakutanga, vampofu vanga vati hapana mutemo unovasungira kuti vataure pamusoro pezvebazi ravaishandira. Vatiwo vamuliswa vakambovashanyira kumba kwavo pamusoro penyaya iyi uye varugaro vanyomba nekutaura zvakawanda pamusoro pavo mapepanhau. Nekudaro havasi kufa vakapa umbo kukomiti yavamuliswa.
Please, with respect to the honorable members, I will never be presided over by Mr. Muliswa for what has happened.
Asi vamuliswa vayambira vampofu kuti paramende ine simba rekukoka makurukota kana munhu wese kunze kwemutungamiri wenyika chete. Vatiwo havasati vamboona munhu anonyepa savamupofu uye vavayambira kuti vasataura semunhu ari kutaura kumusangano webato ravo reZANU-PF.
This is not the ZANU-PF Politburo where minutes are coming from you. This, take this sitting seriously. The whole world is watching you. You have come here and I've told you why you are here.
Pakandirano makobvu nematete pakati pavamupofu navamuliswa, izvo zvaita kuti dzimwe nhengo dzekomiti dzakaita savatafana naZhou veZANU-PF dzipe pfungwa yekuti dai komiti yanzwa pfungwa yemutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda panyaya iyi.
I think ngatimboona tinaise komiti tota resolution tonoona speak.
Asi dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita savamasango matambanadzo veZANU-PF dzatsigira danho ravamupofu rekuramba kutaura dzichiti komiti iyi iri kuda kunyadzisa vamupofu.
Saka kana takuzitarira isusu ka, we are not here as kungogara, tiri kuzviona zvamuri kuita, especially tiri kuzviona zvamuri kuita. Asi right, and at the same time the minister vagarapo, the minister vangu wegovernment yangu vedu kuZANU-PF vacho, let me just say it.
Asi vamwe vakaita savaprosper Mutsiami navafani munengami vemdct vati vamupofu vanofanira kupa umbo kukomiti vasingadi vachida, uye kana vane chichemo vanofanira kumhanyara kumutauri weparamende. Vamuliswa vatsidzawo kuti vamupofu vachataura vasingadi vachida nekuti nyaya yavari kuda kunzwa nezvayo yakakosha chose uye hainei nezvematongerwo enyika. Vamupofu vazoburiswa mumusangano uyu apo nhengo dzekomiti iyi dzange dzave kuenda kulunch uye vange vakatarisirwa kudzoka nenguva dzatu masikati, asi havana kudzoka sekutaura kwavange vaita. Aka ndeke chitatu, paramende ichiongorora nyaya iyi uye ongororo mbiri dzakaitwa dzakaratidza kuti zvinhu zvange zvisingafambiswe zvakanaka kwamarange. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.